manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 3 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu mafungire kuti tikona kuti takaona basa zvakanyanya. Takatara muganhu zvekuti vanhu veZimbabwe vachanwa mvura.
Zimbabwe Electoral Commission inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino.
Ichokwadi chabudisa maresort ebhonzo dzakanyorwa nevana muna 2022 the ordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya.
Bazi reZimbabwe Schools Examinations Council raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dze-O-Level nhasi. Paitawo miono yakasiyana-siyana pamusoro pevanhu vasiri mapurisa vanobatsira vatyairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidza gwaro iri kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati vakabata basa ravo zvinomwisa mvura.
Isusu mafungire kuti tikona kuti takagona basa zvakanyanya. Takatara muganhu zvekuti vanhu veZimbabwe vachanwa mvura. Kana muchida kuona kuti takagona here kana kuti takatadza, imbotarisai miganhu yakadarwa muna 2007 to 2008, handiti? Zviri kureva kuti isusu tiri nyanzvi dzekugadzira miganhu yemawodhi nemaconstituency. Akasike kutanga kazvo. Kukuti kana kuti mwana wokutanga wokuti mai havasi kunyatsodziva kuti anodyei. Takabva naro kure basa iri rekudii rekugadzira miganhu yemawodhi nemaconstituency. Saka isu tiri kuti tagadzira mutakunanzva.
Amai Chigumba varamba kutaura nezvenyaya yekuti havasi kushanda zvakanaka nedzimwe nhengo dzekomishini yavo vachiti nyaya iri kumatare yavasingagoni kutaura nezvayo. Pava pagwaro ravo kuna vaMnangagwa, amai Chigumba vanga vaine mutevedzeri wavo chete vaRodney Kiwa. Gwaro ragadziriswa naamai Chigumba rakadzoswa kwavari mushure mekunge paramende yaramba kuritambira ichiti pane zvakaitwa mugwaro rekutanga zvaityo bumbiro remutemo yenyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change. Asi vakafanobata chigaro chemutungamiri weTRCC vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanotarisira kuti urongwa hwesarudzo hunge hwakachena kuitira kuti sarudzo dzisaita mutauro.
ZEC kange isina kunge iri pakuti haina kwayakarerekera zvinogona kutikanganisa. Tikange tisina voters roll tinogona kupedzisira taakukanganisika. Tikange tisina voters roll rapenengurwa rikaonekwa kuti ndiro here chairo zvakafanana nevanhu vanonyora zamanation or zamani pasina syllabus zvinenge zvakutoita matambudziko izvozvo.
Gweta uye varisa chigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati tarisiro yavo ndeye kuti ZEC yagadzirisa zvainyunyutwa nevana veZimbabwe.
Tinodaira kuti zvichemo kana kuti maissues akanga akareiziwa nevana veZimbabwe pamusoro pedelimitation report iyoyo zvaka onekwa zvakaongororwa zvakare neparliament zvavakakumbira kuti zvigadziriswe imomo ndingodairawo kuti Zimbabwe Electoral Commission yakwanisa kuita izvozvo.
Vamakoni vati vanenge vasingagutsikani negwaro ratambidzwa vamunangagwa nhasi vanogona kuzoenda kumatare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumakomishina ESEC anga asipo nhasi. Makomishina aya akanyorera mutungamiriri wenyika achinyunyuta nemafambisirwo akaitwa basa naMai Chigumba, uye makomishina aya akaenda kumatare achiti zvakaitwa naMai Chigumba zvisi pamutemo. Hurumende inotarisirwa kudhindisa zviri pamutemo gwaro iri mukati memazuva 14. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu rinofanira kubudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa. Kana zvikasaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshandiswa musarudzo dzinenge dzichifanirwa kuitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo.
Bazi reZimbabwe School Examinations Council, ZIMSEC, raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. ZIMSEC inoti kwakanyora vana vanoda kusvika kuzviuru makumi maviri nezvisere, asi vanonzi vakapasa vanosvika zvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana. Tabata mutauriri webazi reZIMSEC, Muzvare Niki Dlamini, kuti tinzwe zvizere.
Ichokwadi taburitsa maresult ebvunzo dzakanyorwa nevana muna 2022 theordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya website yedu, either pamboranazhe kana kuti pacomputa. Website inoti iyo www.zimsec.co.zw. Asi vanogonazve kuenda kuzvikoro musi womuvhuro 6 kukadzi kuti vanotora iwo maresult slips avo kuzvikoro.
Muchitarisa kupasa kwavakaita gore rino nemakore ari kumashure aya, munoonawo sei?
Tichipanga zvakati maresult egore ra2022 tichitarisa ne2021, tinoona izvo kuti vana vakanyora bvunzo muna 2022 tingati vakagona kupfuura vakanyora muna 2021. Vana vakanyora muna 2022 vakabuda ivo ne 28.9% pass rate, ve2021 vachiita ivo 26.34%, zvichiratidza musiyano we2.62%.
Mutauriri webazi reZimsec, Muzvare Niki Dlamini, vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, kuti tinzwewo maonero avo.
Hamene kuti vanofara vanofara sei nekuti ruzhinji revana haruna kupasa. Even tikatarisa vakapasa vacho, hatinganyanyofera tichiziva kuti vazhinji vavo vakaita bvunzo dzekuona kana kuti examination hadzichina chiremera. Vana vakawanda vanononyora vatoona. Saka hationi chokufarira kana chekupembedza pa10.96% apa.
Tingatarisawo kuti iyo nhoroondo kubva kumashure uku ndiwo mapasiritsi aiwanikwa here kare iwawa?
Kwete kudaro, tine maketi zewana waitowana kuma 80% pasirete tukolevu wana 60%, tikatarisa kuma 1980 tukibwa kuhika. Pasirete yaka kuira chaizo, doku zebele rao zae za kuma 90 chenda uko. Saka andiku kuti tingatete za 10.96%, isi tine noro wande nora za kutiku. Vana vaimbopasa zvikuru kwazvo.
Zvonzwinyi zvinonhai vazhou vanhu mazuva ano vanoti toita sei navanhu, todiko?
Dambudziko guru ratinaro paeducation yedu ndekuti hatina kuvandudza education yedu kubva pacolonial system. Tichiri kungomhanyira kuti mumwana awana maei mangani, mazii mangani, kana kuti wapasa masabhiti mangani.
Vanga vari mutauriri wesangano, mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Paita miwono yakasiyana siyana pamusoro pevano vasiri mapurisa vanobatsira vachikairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda uye pasina mapurisa anofanirwa kuita basa iri. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mazuva ano migwagwa yemuHarare inogara yakazara nemotokari munguva dzemangwanani panenge pachienda vanhu kumabasa uye kumaneru apo veruzhinji vave kudzokera kudzimba dzavo. Kumanikidzana sembeva kwedzimotokari idzi kuri kukonzerwa nemarobots asiri kushanda, izvo zviri kupa kuti panosangana migwagwa pamwe nepanopesana migwagwa panetse kudarika. Ukuwo mapurisa anofanira kunge achibatsira kufamba zvakanaka kwemotokari panzvimbo panenge pasina marobots anoshanda anenge asimo munzvimbo idzi. Mamiriro ezvinhu aya aona vamwe voruzhinji vanosanganisira vanogara mumigwagwa nevanotengesa pamharadzano idzi vachiwana chauviri kuburikidza nekubatsira kuti mota dzinge dzichifamba nyore. Mumwe murume wechikuru anorarama nebasa iri, uyo asina kuda kudomwa nezita rake, anoti ave nemakore akawanda achiita basa iri.
Right now barobot panapa ndine 17 years. Ndinoita basa iri rekuti vanhu ivo vandine nechikondura ndo vanonditengera stafu yangu ndichiitawo mari, zvinhu zvakaoma ndichiteketawo mhuri yangu. Bibhi rangu iri ndakapiwa neiwo wemota kuti kana zvakaomawo mapurisa asipo ndinopinda ndichibatsira.
Mumwe mutyairi anoshandisa mugwagwa amalinda unova mugwagwa uri kushandiswa nevanhu vazhinji kwazvo kuchamhembe kweguta reHarare zvichitevera kuvharwa kwembudzi roundabout iyo iri kuvandudzwa muzvare tsitsi mashavave, vanoti nekuti hapana mapurisa anoshanda kubatsira mota kuyambuka kazambuko kadiki kare mumugwagwa uyu, varume vanoita basa iri vari kugona chose.
Nditi muri kuona kuti tatoyambuka zvakanaka-naka. Mazuva akavharwa roundabout taitora about 2 hours takamira vanhu vasingadi kufanana mukana wekudi kwekuyambuka. Saka tinotovatenda vakomanavo. Kana dai ndandinako kamari kadikidiki ndaitombovapo kunotenda motivation.
Vatinemi madanire vanotiwo kunyanga hazvo zvisiri pamutemo zviri kuitwa nevanhu ava zviri kuita kuti vafambe nyore sevatyairi uye vanokurumidza kusvika kudzimba vachibva kumabasa.
Varita basa rakanaka even though zviri kunzi hazvisi pamutemo. Kana kuchidzwa noreplace ngava replace nemapurisa because varito decongesta bridge considering kuti iri very narrow.
VaArchibald Manyemba vanozivikanwa nerekuti Bridge Marshall pazambuko diki riri mumugwagwa amalenda. VaManyemba vanoshanda nevamwe varume vatanhatu vachibatsira vatyairi kuyambuka nyore zambuko iri. VaManyemba vanoti vanoita basa ravo nechido pasina kutarisira muripo.
Vamberi kwacho vamwe vacho vasiri mara vamwe vacho vanotituka. Vamwe vacho vanotituka itsvagai mabasa. Tokona kukondora kusvika kuma 10 o'clock. Asi chatinyanyowana hapana. Saka ndakutokumbira kuna vabereki vanokwanisa kutibatsirawo. Hatifanikidza vanhu, hatibhadharise panapa.
Asi mutauriri weZimbabwe Republic Police muHarare, Inspector Lakmo Chakanza, vanoti havazvizivi kuti kune vanhu vasiri mapurisa vari kuita mabasa ekubatsira vatyairi mumigwagwa. Vanotiwo munhuwo zvake akaonekwa achiita izvi anosungwa nemitemo yenyika.
Kana zvichitoitika hatisati tazvinzwa. Ngozi musivilian haangakondrola intersection anenge akazvidzidza kupi. Ukatoona munhu achitoteerera kukondrolwa nemusivilian anotone problem motorist yeye. Musivilian anotoda kusungwa anaichopara mhosva.
Mukuru wesangano rinokurudzira kupedzwa kwenjodzi dzemumigwagwa reRoad Safe Zimbabwe vaSam Nyaude vanoti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, hurumende inofanira kudzidzisa vanhu ava vari kuita basa remapurisa kuitira kuti variite zviri pamutemo.
Haasi matrining programs anodhura chose, dzimonyika dziri kuzviita ende zvichibatsira.
Hatina kukwanisa kubata veTraffic Safety Council of Zimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veEuropean Union vasvika muUkraine nhasi nechinangwa chekuda kuratidza kutsigira kwavo vanhu vemunyika iyi vari kurwiswa neRussia. Asi mutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kutarisira kuti Russia icharwisa zvakasimba matunhu akawanda kuti iwane chekutaurira vanhu panosvika gore hondo iyi yatanga. Hondo iyi yakatanga musi wa24 kukadzi gore rakapera. Hurumende yeAmerica yakaisa vana muzvinabhizimusi vane chekuita nehondo yekuUkraine neRussia, kusanganisira mumwe anotengesa zvombo zvehondo nemwana wake nemakambani ekuAsia, Europe neMiddle East pasi pezvirango zveupfumi nechikonzero cherutsigiro rwavanopa kunyika yeRussia muhondo iyi. Ava vanoti vaIgor Zimangov nemwana wavo Jonathan, pamwe chete nemakambani anoshanda nethe Zimangov Network kuSingapore, Cyprus, Bulgaria neIsrael. Vamwe vagari vekuChegutu vonetsana namambo Ngezi pamusoro pekusatevedzera tsika dzekukoshesa zuva rechisi. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mhuri dzinodarika mazana maviri dzakabva mudunhu rekwaZvimba nguva yekugariswa patsva muna 2002 dzikanogara mudunhu reChegutu dzave kunetsana naishe wedunhu iri pamusoro pekucherechedzwa kwezuva rechisi. Mhuri idzi dzinoti dzinocherechedza zuva rechina semusi wechisi, rinova zuva risingabatwi mabasa emaoko sekucherechedza mitemo yenzvimbo. Vagari ava vanoti Ishengezi, ava vanozivikanwa nezita rekuti Peter Paspamire, vari kuvamanikidza kucherechedza chishanu sezuva rechisi izvo zvavakaramba. Pavakaramba vanoti vakabva vazvuzvurudzwa kudare raIshengezi, uko vakawanikwa vaine mhosva yekushanda muminda zuva rechisi ndokuripiswa zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi nehuku. Pavakanonoka kuendesa zvipfuwo zvekuripa mhosva yekutyora mutemo wechisi, chikonzi chashe chinonzi chakabva chapinda mumatanga mevagari ava ndokutinha mombe kuendesa kwaIshengezi. Mumwe akatorerwa zvipfuwo ndiyamaisini Sai Kabaza vekuwa 23. Amai Kabaza vanoti vakatorerwa mombe imwe chete nembudzi ina vachipomerwa mhosva yekusima fodya nechisi.
Tachipiri vane UD vari pavanhu 24 neHonda Fit neUD vane mabhemba netsvimbo ari ma 28 taenda kuminda vanhu. Baba pane vana ndopo vakasvika vachitora mombe mudanga, ndokuenda pababa munini vari pane ndokutora mombe mudanga, ndobva mwana wapa vamunada mubatambo mombe isati yakura murori, ndobva vamuchema nechitinha kumusana. Isu tichedze vana vana tichibva kumunda tichisvika pamba, baba vakangonzi mirai ikoko 15 minutes hatida kuona pano, ukasvika pano wafa.
Izvi zvino sinirwa nemumwe mugari vaRichard mudzi wepasi.
Chisikirezi vari kuita zviri kunze kwemutemo. Vakasvika pakunopinda padunhu rinova riri kukwikwidzwa risati rapuwa kwavari vatunga vanhu, vachivati mari mane chisi vairi pamombe, vamwe vairi pamombe mbiri, vamwewo vachinzi makuna kuna mombe mbiri, mbudzi, magarukuni vachitora. Saka ndakabva ndangotora nyaya yacho ndobvataisa kuna vamangwana kuti vasangane nedare pamutemo.
Vamudzi wepasi vanoti Ishengezi vari kuita zvamambo dyire zvekubhadharisa vanhu nzvimbo isiri yavo. Vamudzi wepasi vanoti nzvimbo yavagere ichiri pamakakatanwa pakati paIshengezi naIshe Zvimba.
Dunhu iri harisati raredu kuti titonge tichidaro. Ava vechina rorambai nechina, vechishanu vanorarama nechishanu.
Ishengezi vanobvuma kuti vari kutorera vanhu zvipfuwo sezvo vasiri kuda kutevedzera mutongo wavakapa.
So problem ine vanhu ava isi yekuti havazivi kuti kune design. Vane munhu akavaudza ivo vakatamba vachibva kwaZvimba vakasangana kuti vakayambuka mubhaudha vakapisa munzvimbo yevamwe. Ndonhamo yavanayo vari kufamba neutongi kubva ukoko kumiri. Patori nebhaundari rakakonfemwa kakawanda. Even vamugati vachiri vapenyu.
Mudzviti mukuru wedunhu reChegutu amai Dzosai muzvidziwa vanoti vakatambira tsamba yeunito kubva kuvagari ava.
The thing is, I'm not comfortable to comment on this, considering that this case is already kumakoti ikomendi kana ichizouya ndaisa ku legal department redu eku ministry kwedu. For now I can't comment. I'm sorry for that.
Nyaya dzekutevedzera zuva rechisi dzinogara dzichinetsa munzvimbo dzakawanda izvo zvinoita kuti vagare varipiswe. Asi zvichinzi muripo unobhadhariswa nguva dzakawanda hausvike pakuti munhu abhadhare mombe. Zvitendero zvakasiyana-siyanawo zvinonzi zvine mazuva azvinokoshesa kana kuyeresa zvekuti nhengo dzazvo hadzibate mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munyaya dzemitambo, mutambi wenhabvu aimbotambira chikwata cheAston Villa chemuEnglish Premiership League akwanisa kutorwa nechikwata cheLuton Town sondo rino nguva yekutengeswa kwevatambi retransfer window risati rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye abata mutori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa kuti tinzwe maonero ake.
Kuchinja zvikwata kwaita Jaya Marvelous Nakamba achibva kuchikwata cheAston Villa icho chinotamba chiri muPremier League kuenda kuLuton iyo inotamba iri muChampionship iri nhengo yechipiri muzvikwata zvenhabvu kuUnited Kingdom. Chiitiko chichabatsira Nakamba kuti agone kuwana nguva yekutamba sezvo kuAston Villa varairidzi vechikwata vanga vasingachamupi mukana wekuratidza zvaanogona. Makore ati wandei sezvo ave nemakumi maviri nepfumbamwe, saka zvakakura kosha kuti atambire chikwata chinomupa mukana uye chisina tarisiro yakanyanyisa. Kubvira nguva yaakatanga kutambira chikwata cheAston Villa kwachinjwa varairidzi vechikwata ichi vanosanganisira Dean Smith, Steven Gerrard, Aaron Banks naUnai Emery, asi Gerrard naBanks naEmery havana kuratidzira kugutsikana nekuti vanga vasingamutambisi kakawanda.
Munoona kubva kwakaita mutambi Marvelous Nakamba kuAston Villa kusina kuti nonoke here sezvo akange atoratidzwa nemurairidzi wechikwata chake kuti anga asinganyanyofarirwa sezvo aigara ari pabhenji.
Ndotenda kuenda kwaaita kuLuton kuchamubatsira nokuti achagona kuwana nguva yakawanda achitamba uye anogona kutambira kusina tarisiro rinorema sezvanga zviriko kuAston Villa. Chimwe chichamubatsira ndechekuti kuLuton aenda achidiwa, saka anogona kutamba ane mufaro ungabatsira mutambo wake kuti usimukire udzokere paye pawanga uri. Kana tave kuzvicherechedza, pamwe Nakamba paakaona asisatambi kungadai asina kumirira kuudzwa kuti atsvake kumwe kwekunotambira. Tikaona muenzaniso womumwe waaitamba naye Mbwana Samata, uyo akabva akanotamba kuGenk kana chikomana Cancelo chabva kuManchester City achienda kuBayern Munich aona kuti mutambo wake ungangopera nekusakadzwa pabhenji asingatambiswe.
Tori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Muhlanga nyahuye weStudio 7 ari kuBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitare chesondo rino, sezvo takavimbisa nechishanu chapera, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki wekunyanga uyo achiri kusimukira, Elvis Nyakutsikwa, anozivikanwa nere magitare rekuti El Planegs Tsikwas. Elvis anenziyo itsva inonzi Takayambuka, iyo yaanoti iri muchikwata chedzechinyakare. Ngatinzwei hurukuro yatakaita naye.
Zvimagitare izvi takangokura nazvo kubvira tiri vana, zvinhu zvataenzwa zvichirovera pamwoyo, nyange pataenzwa manzwi ichirira chaipo chaipo taenzwa mwoyo uchigutswa. Kuzopinda mudzimba dzokutsikisira nekubikira manzi makanga mamuna 2014.
Vabereki venyu vakatambirana nezvemagitare izvi here?
Panyaya yemimanzi vabereki havana kuzvigamuchira nyore, ende havina kugamuchirika nyore nokuti sevabereki vane zvavanenge vachishuvira kuti isu sevana vavo daitaitawo, asi isuwo sevana vacho tine zvimwe zvichidokwairirwa nyaya. Saka nguwa zinji minuona kuti wano njoka poika kakusadi kakusa wili gana.
Kwa vanu ozo abo, varu kuti yone mi manzi ya murukurovai?
Rega njiti manzi yedu wano waru kuti gamuchira shakana. Ngati kupira pachimboche kutanga chaicho chaicho. Saka gamuchira makume kakati wandei. Zoguti pamupacho waito zozo kawoto daota kututu. Ana, wachiri kungu komenda manzi yangu ili kana tuwane mungu mwindo wavari kutawura.
Yuma matambudzi kwa muno sangana na onde api?
Jiminga mpinyi tinazo, sakati wandei. Tinuona kuti wacho wanutu wano miririra kodzero. Zewa imbi, kodzero zemi manzi. Wano itasikuti wano zodaku api ya kana uji. Kushanda kana muna achinge ane zita. Kuti zirikanu weza kanyanyi. Hawakwanise kumira ni wane mazita maduku. Asi muhindi wese anga wa mkuru kana mbiki. Anudao wanu mchengete zira kuturuzi manzi yake. Panyaze kurira kumepo. Dambu ziko hurura tinosangana na atisinyore ende unoita. Zira zese kuzama mazano ese. Nesu notari siwa tuunge uchita. Munge wa itase sawa peza. Asi zakadaru unotosu mkona kuti. Apana chirubi, chirubufama.
Kwa wari kufarira wa mmanzienyo, wanoda kukukoka iyo kumashow, kana kukubata iyo, wanoda kutawara niemine kutaka zizinji kwa mwiri, wano kuwana ikupi?
Wanoda kutibata, wakasununguka kutibata pa WhatsApp platform yedu, +26378570517. Kana kutibata pa Facebook page yedu, Sikwaz News. Kana kutibata pa Instagram @opanashe Sikwaz.
Mashoko amuno da kusira wo vatereri venyu ndee kuti kudii?
Mashoko andinga ngoda kusira vatsigiri vedu ndee kuti tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu. Munomira nesu nguva zhinji ende ndimi munoita tirambe tichishanda.
Chidiki achiri kusimukira Elvis Nyakotsikwa anozivikanwa nerekuti Elpanex Sikwaz achibuda mudariro nekambo kake kanonzi Chakayambuka takurukura naye ari parunare kuHarare. Musa kangano chirongwa cheLive Talk nasi na 8 PM tiri kutarisa nyaya yegwaro rekuganurwa kwematunhu neZimbabwe Electoral Commission ZEC kana kuti Delimitation Report. ZEC inoti ine zvayakavandudza nezvimwe zvaisina maererano nesarudzo dzichaitwa gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezo, nguva yedu yapera titarisei misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti nechivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo richashandiswa gore rino. Bazi reZIMSEC raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-Level nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku vi.